vaEdgar Rusere mumwe vagari vemuguta mamutare vakatasana nedambudziko rekuvharirwa mvura pamba pavo uye havazi pabasa. Varusere vanoti vanotarisira kuti kana zvichikwanisika kanzuri ive batsire nekuvapa tumabasa twekuita munharaunda dzavanogara vachibvisirwa chikamu chechikwereti chavanenge vainacho kukanzuru.
Chiri kuitika munomu ndechekuti isagara munomu kwemakore but 9 years. Saka mvura taichera uku Chitubuku izvezvi mvura kuya kwaya kuita vakutivharira ende tichiona vanhu vazhinji vekanzuro wacho they are not paid isu wacho hapana ari pamabasa. Saka zvinhu zviri kutirwadza zvekuti kuvhara kwaruta mvura tosha kuti mari yacho toiwana uku.
Mumwe mugari vatatonga muchine ripi vanoti nyaya yekuvharirwa mvura mudzimba haina kutsarukana kunyanya apo vamwe vagari vanenge vaine nyunyuto nemari dzavari kunzi vabvise. Vamuchine ripi vanoti vanoda kuti kana zvichiita kanzuro ikwanise hayo kubhadharisa vagari mari yakaringana nemvura inenge yashandiswa kwete zvavari kuita pari zvino zvekufembera-fembera mvura yashandiswa nevamwe vagari.
Haivapapa itori problem hombe because service unofanira kubhadhara service yaunopiwa. Kana pasina service yacho what should we pay for? Saka tinofanira kunge zvitori nani zvavo kuti vatiitire zvakaita magetsi maprepaid so that I pay for what I've used.
Mumwe mugari wemuguta vaClaris Chiruka vanoti mvura iri mamutare inofanirwa kuwanikwa chero nguva kwete zviriko pari zvino apo inowanikwa nenguva iri kure.
Mvura chinhu it's a basic need handizve chinhu chatofanira kugara tichinacho every time ndakufunga kugeza ndofanira kupinda mushava ndogeza ndafunga kudiridza ndafunga kuita sei as long as ndikubhadhara mvura yacho.
Amai Memory Gono vanogara mumusha weDream House muno mamutare. Amai ava vanoti mvura inouya kwenguva diki mumusha uyu asi chinovashamisa inyaya yekuti mutero wayo unouya wakakwira.
Isusu tingonetsika nechekuti dai mvura yacho yaramba ichingouya every day taswera tichishandisa because mvura iringotika inouya usiku by 7 o'clock kuseni mvura inenge yatoenda. Saka wakangononoka kumuka 7 o'clock dzikangokwana unotomuka mvura yaenda. Saka mvura yachonawo ikauya pamachajisi achona inongouya yakakwira. Yauya yakakwira udaro pamwe tisina mari yekuti tibhadhare vouya vovhara mvura yachona tinenge takushaya mvura yekuti tochera kupi tinenge takugara tisina mvura yekushandisa.
Vagari vemuguta vane chikwereti kukanzuru yeguta iri chinosvika madhora mamiriyoni makumi maviri. Kanzuru inoti inotoda mari iyi nekuchimbidza kuitira kuti ikwanise kubata zvakasiyana-siyana zvinotarisirwa nevagari mumabasa ayo. Meya weguta remutare vatatinda nhamarare vanoti nguva yekurerutsirana yakadarika uye pari zvino kanzuro inoda mari iyi muvagari. Vanhamarare vachitora parunhare nestudio 7 vanoti vagari vanogara vachishora kanzuro yavo nekusaita mabasa nemazvo ukuwo nerumwe rutivi vasiri kubvisa mari yemutero kusanganisira yemvura yavanoshandisa zuva nezuva. Sachigaro wekomiti inoona nezvemvura uye nekutakurwa kwemarara nekugara kwakanaka kwevanhu vaCrispin Drue vanoti kanzuro yavo yakaomerwa samare zvekuti vanoda kuti mabasa ekanzuro afambe nemazvo uye ndekunge vagari vaita chidumbu chavo chekubvisa mari chekumutero kukanzuro. Ndakamirira Studio 7 mamutare, ndini Lloyd Moyo.